Vakuru vakati mazano marairanwa uye mwana asingachema anofira mumbereko. Asi kuzvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinogara nekushanda muBotswana hapana mukana wekugara zvichiyanana. Vachitaura neStudio 7 nhasi muFrancis Town Botswana mai Priscilla Katsenga vanoti vanhukadzi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana neSouth Africa vanosangana nematambudziko makuru asi kwekuchemera hapana.
Sevakadzi vemuZimbabwe vanenge vachikurosa mabhodha vachienda munyika kuna Botswana South Africa neborder jumping. Zvine marisk because unogona kusangana nekurepewa kubata chibharo. Kubirwa kana kuurayiwa asi kuti semukadzi anenge aine mhuri anoshingirira kuti agone kuzvishandira nekushandira mhuri yake.
Muzvara Ethel Jairus avo vane makore 41 vanorarama nekutenga zvinhu muBotswana vachinozvitengesa kumusha vanoti nhamo ndiyo inoita kuti vasafunge nezvekucherechedzwa kwezuva iri kunyange hazvo vachisangana nematambudziko.
Kusana kwajoina nokuti unenge uchitoplana maplani yako kuti uone kuti ungaite sei kuti vana vayamurise. Vana vanoda kuenda kuchikoro, zvikoro zvekudhura kuZimbabwe. Vanoda kudya zvakafanana zvinhu zvakaita chingwa chikutodhura zvekuti vanhu vototadza kana kutotenga chingwa chacho kuti vatodye.
Amai tinotenda mutonga gore vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe hazvikwanisi kuratidzira kumbunyikidzwa kwazvo munyika dzazvinogara nekuti ruzhinji rwugere munyika idzi zvisiri pamutemo.
Hamungaserebreti muri muno mukuza mune musiri munyika yenyu kamusi furi mungagoserebreta zvinhu imimi muri muno dzimunoita munenge musiri furi muri muno because handifungi fungi kuti mai muchibvumirwa kuti muite mu. Muserebreti pamwe mwanenge asina madhezika futi ndingagoserebreti anenge uchitya pamwe unosungwa nemapurisa.
Zvichakadaro amai Memory Mulocha vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kunopa kuti madzimai agumewo pembera nenyika kunge mombe dzemashanga.
Zviri kutodhakwa wese hazvisi kuchinja. Every day it's up and down zvingokwidza nekudzika saka hatina stable economy iri kungofluctuata up and down saka hatichatozivi kuti chii chiri kuitika.
Musi wa8 kurume gore rega rega vanhukadzi pasi rose vanocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana ndini Shingirai Madondo.